Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 19 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vanhu vafa kusvika pari zvino zvichikonzerwa nedutu mupengo recyclone Idai vava makumi mapfumbamwe nevasere.
Tiri kunyanyorwadza ndechekuti tine imwezve mitumbi yaakuonekwa yekunana kopa iri kunzi iri kuMozambique. Chifu weiko kwa itaura wakuti ane mitumbi ya ari kuona ili koko. Inuwa ya tili kufungizira kuti ndeye kuno kuchimanimani hii.
Vamwevanu wakafa hawa, vanu nzivari kudivire Mozambique ilo chaita kutu uandu wevanu wakafa udarike pa uri. Britain ya mangwe masangano obatira Zimbabwe ne mari yeko batira vanu wakawirwa ne dambu zikure mafashamu. Indwe mimwe emisoro ina uzedu za nasi, ichibwa kuna ku Studio 7, irimu Washington DC. Urumende inoti nyaya uru nasi ya kurukurwa nezvayo, ndee dutu mpengo cyclone Idai, iro rakasiya raparadza upenyu, zviva kwa pamwe nemigwagwa. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Kurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vati rubatsiro kunzvimbo dzakarohwa nedutu mupengo recyclone Idai ruri kunonoka kusvika nekuda kwekuti nzvimbo dzakanyanyokanganiswa nedutu mupengo iri hadzisi kusvikika. VaMoyo vatiwo nezuro vakakwanisa kuviga mitumbi makumi mana nemishanu kuChimanimani East vachiti kwanga kusina pekuchengetera zvitunha nekuda kwekusavapo kwemagetsi.
And what they found there obviously is horrific. We were able to bury with their assistance the 45 bodies.
Pakasvika masoja akafamba netsoka zvavakanoona zvinotyisa. Vachitibatsira takakwanisa kuviga mitumbi 45 kuChimanimani yakawanikwa. Kwanga kusina magetsi saka takashandisa nzira dzechinyakare sekuisa mitumbi pajecha kuichengetedza. Saka kungangu takaviga 45 vese vaivepo.
Asi vaMoyo varamba mashoko ekuti hurumende yanga ichiviga mitumbi yakawanda muguva rimwe zvinonzi pachirungu mass grave vachiti vakawana vakavabatsira kuchera makuve evanhu vavakaviga. Vatsananguroo kuti mai vamwe chete ndo vakavigwa pamwe chete nemwana wavo. VaMoyo vati vaudzawo dare remakurukota ehurumende kuti vawana mashoko ekuti pane mitumbi iri kuyerera munzizi kusanganisira kunyika yeMozambique inofungidzirwa kuti vanhu vakayeredzwa kunzvimbo dzakadai sekopa munyika muno.
The terrible one is what we are now witnessing at Kopa. At some point we were told we were missing 147 people.
Asi zvinonyanyotyisa ndezvave kubva kunzvimbo yeKopa. Takamboudzwa kuti kuri kushayikwa vanhu 147 asi vagari veko nevekuMozambique vakutiudza kuti kune mitumbi iri kuyerera munzizi. Saka masoja ave munzira kuenda kuKopa nerusitu kunobatsira.
VaMoyo vati kunyange hazvo pari zvino vanhu makumi mapfumbamwe nevasere vari vari kuzivikanwa kuti vakashaya nekuda kwedutu mupengo iri vati uwandu hwevakashaya huri kuramba huchichinja uye pane vanhu vakawanda kupfuura pavakarasikirwa neupenyu. Vatiwo kunzvimbo dzisiri kusvikika masoja ari kufamba netsoka vachiendesa rubatsiro. Vamoyo vati pamusoro pemari yakabva kuhurumende, makambani akazvimirira ari kubatsira zvakanyanya akabatana nehurumende. Vamoyo vatiwo nekuda kwekuti dutu mupengo irava kufamba richienda kunyika yekumalawi, vanhu vari kunzvimbo dzakaita semutoko vanofanirwa kungwarira. Vatiwo nyaya yemvura yekunwa inofanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi senzira yekudzivirira zvirwere kunzvimbo dzakakanganiswa nedutu mupengo iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nengo dzeparamende nasi dzashora hurumende nekutadza kuyambira veruzhinji nguva iripo pamusoro pedutu mupengo recyclone Idai iro rakauraya vanhu makumi mapfumbamwe nevasere munyika. Asi hurumende inoti yakaita zvose zvayaikwanisa kuita uye inoti pane zvizhinji zvayakadzidza kubva padambudziko iri. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaitika apo gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vazivisa paramende zviri kuitwa nehurumende mukubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri. VaMoyo vanovesa chigaro wekomiti yemakurukota ari kutungamira basa rekubatsira vanhu vakabatwa necyclone Idai vati hurumende ichibatsirwa nemakambani nemasangano akazvimirira pamwe nedzimwe nyika iri kuedzana pose painogona napo kusvitsa rubatsiro rwakaita sechikafu, mishonga, mbatya nezvimwe kuchimanimani nechipinge. Vatiwo vari kubatsirawo kuchengeta vakafa uye vati uwandu hwevanhu vakafa huri kuramba huchikura uye mumwe mitumbi yevanhu yakatoenda kuMozambique nemvura. Mumiriri wedanga mvura muNational Assembly vaProsper Mutseyami veMDC vati cyclone Idai yakauraya nekuparodza misha nezvimwe zvakanyanya nekuti vanhu vainge vasina ruzivo kuti iri kuuya.
Imimi sehurumende makatoziva kuti kukauya cyclone mvura ikawanda inodzika muzasi, yadzika muzasi inokuwadza vanhu vari mubani. Chii chamakaita sehurumende kuti mutore vanhu mubvise vanhu? Cyclone isati yaitika kubvisa vanhu vese vari mubani kuti vaiswe kunzvimbo yakagadzikana. Chakakonzeresa kuti zvinhu izvozvo zvisaitwa chii?
Imwe nengo yedare iri inobva kuManicaland, amai Lynette Karenyikore vati havana chokwadi nezviri kutaurwa nehurumende pamusoro pezviri kuitika kudunhu iri nekuti zviri kutaurwa navamoyo hazvienderani nezviri kutaurwa nehama dzavo dziri munzvimbo idzi.
Ndaidawo kuti kuna minister machief ari kuMozambique ari kuti iwo tine vamwe vanhu vedu vakatorwa vaenda kusaidi rekuMozambique. Saka minister ndaidawo kuti ndinzwe kuti zvii zvavari kuronga kuti mitumbi iyoyo yevanhu vari kusaidi rekuMozambique vaone kuuya kuno kuZimbabwe.
Mumiriri wekwekwe Central vamasango matambanadzo vatiwo vanoshamisika kuti hurumende yakatadza kubatsira vanhu kuchimanimani asi iyo iye nemauto nemapurisa.
Ndinoimba kuti this is the time yatafanira kudemonstra senyika kuti since hatisi kutarisa hondo munyika muno ndiyo hondo yatatarisana naiyoyi yataifanira kudemonstra senyika kuti we are well kept and we are prepared to fight and to make sure takubatsira mhuri nekukurumidza. And ndoda kuti nditi minister, yes muri mubig trouble. Ko zitarapia munambotaura kuti zitarapia tinoiona izvi kana zvaipa munozara munomu ichimhanyisa vana vanotengesa mudzira ko vakaende here?
Vachipindura mubvunzo iyi vamwe vati hurumende yakasvitsa shoko rekuuya kwecyclone Idai asi vakati vamwe vanhu havana kuteerera. Vakumbirawo nhengo dzeparamende kuti dzivabatsire kufambisa shoko kana pave kuda kuitika dambudziko rakaita seiri.
Short of forcing people kuti ibvai zvavasina kuita ndo zvaita kuti zvizosvika patasvika. Asi vanhu Mr. Speaker vakakwanisa kuti vateerere shuwali vakasurvivor.
Vamwe vabvuma kuti pane zvimwe zvakatadzwawo nehurumende zvakaita sekuti dai migwagwa nezvikoro munzvimbo dzakasvika cyclone Idai zvakavharwa dutu mupengo iri risati rasvika. Vatiwo mashoko avaburitsa sehurumende ndeechokwadi asi vakati pane zvimwe zvitsva zvavari kuwana zuva nezuva sezvo paine dzimwe nzvimbo dzange dzisiri kusvikika kuchimanimani nechipinge. Zvichakadai mutauri weparamende advocate Jacob Mudenda vakumbira nengo nevashandi veparamende kuti vabatsire vabatsire vese vakawirwa necyclone dai nezvipfeko mari kana chipi zvacho chavanokwanisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu makumi mana nevashanu pavanhu makumi mapfumbamwe nevasere vakafa mutsaona yemvura yakakonzerwa nedutu mupengo cyclone idai vanonzi vavigwa kusvika pari zvino kuchimanimani kuManicaland. Mumiriri wedunhu reManicaland muparamende pasi peurongwa hweproportional representation amailinet karenyi veMDC vanoti vanhu makumi mana vakavigwa nezuro mumusha unogara veruzhinji wengangu muchimanimani, uye vamwe veukama vachiri kuedza kutakura mitumbi yehama dzavo kunoichengetedzera kumisha yavo. Amai Karenyi vanoti dunhu reChimanimani East ndiro rakanyanya kurasikirwa nevanhu sezvo vakawanda vakashaya vaive vagari vemo. Vanoti uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona iyi hunogona kudarika huri kuziviswa nehurumende sezvo mumwe mitumbi iri kunzi iri kuonekwa ichiyeredzwa nemvura munzizi. Amai Karenyi vanoti vaziviswawo nemumwe ishe wekuMozambique kuti kune mimwe mitumbi yakawanikwako inofungidzirwa kuti ndeye zvizvarwa zveZimbabwe. Vanoti dunhu ravo riri kukumbira rubatsiro rwokuti vakwanise kuviga vakashaya vose, uye mishonga yekurapa vakakuwara pamwe chete nechikafu chekupa vakaparadzirwa misha. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuChimanimani, kunyanya-nyanya Chimanimani East. MuChimanimani West dambudziko ririmo rakanyanya dzimba dzimwewo dzekuti dzakatorwa nemvura, dzimwe dzakadonha. Asi vazhinji vari kunzi vakafa vari kufa vari kuEast. MuWest takangokwanisa kuona mitumbi miviri yatisati taziva kuti mitumbi iyi ndeyavanani. Zvoreva kuti kuda mukugara kwemazuva ari kuti teerei mhuri dzipadzinenge dzakunyatsoona kuti mhuri yepanhingi haipo, vanozokwanisa kuzoziva kuti mitumbi iyi ndevanani. Asi chiri kunyanyorwadza ndechekuti muWest ndo munopfuurika kuti tiende kuEast. Saka mabridges akatorwa epaumvumvumvu, epamhandarume, Lydia Chimonyo, muusha, ese iwayo ndee muChimanimani West. Saka you can't go through kuti uende kuChimanimani East. Chiri kunyanyorwadza ndechekuti tine imwezve mitumbi yaakuonekwa yekunana kopa iri kunzi iri kuMozambique. Chifu weikoko aitaurawo kuti ane mitumbi yaari kuona iri ikoko, inova yatiri kufungidzira kuti ndeye kuno kuChimanimani East. Kunyanya-nyanya mugangu muChimanimani, izvozvo ndo zviri kunyanyorwadza. Uyewo tiri kuti dai Mwari apindira kuti mvura iyo iidzikame, vanhu vaone kuona kuti hama yekwakati haiko, hama yekwakati haiko. Hatingachadembi misha, hatingachadembi zvipfuyo, tiri kunyanyodemba mweya yevanhu. Vanhu vazhinji vari kufa. Ndopatiri kungoti dai Mwari ipapo achitibatsira kuti mvura iidzikame.
Tiri kunzwawo kuti kune vamwe vasati vakwanisa kunge vachibva munzvimbo dzavanga vakahwanda zvakaita sevarume makomo. Kune vamati makwanisa here kunzwa kuti vakamirawo sei munzvimbo dzavari idzodzo?
Hongu, tine umwe wedu anonzi Sekai Mungani atabva kufonera akatotaura kuti izvozvi vari mugomo, havangakwanisi kuburuka pasi. Havatombokwanisi, vakaburuka, dzimba hapana, vakaburuka, mvura iri kunaya. Saka izvozvo hazvisi kuita zvakanaka. Endi pari zvino vazhinji vacho vari kungotarisana nemitumbi yavo. Kunewo vamwe vari kuti kuda vamwe vavigwa vakawanda, vamwe vachivigwa sei, asi hakuna anonyatsoziva kuti zvakamira sei. Nekuti patabvunza minista, minista vapindura vachiti aiwa hakuna zvakadaro. Asi patakapfuura nezuro pabechina, tine mhuri yanga iri kuenda yaiti tinenge tanzwa kuti izvo mai mwana vavigwa murinda rimwe chete. Saka nyaya iyoyo hatisati tanyatsoezeredza kuti tinyatsonzwa kuti chokwadi ndechipi chizere, nekuti zviri kutaurwa nezvataura minista hazvisi kupindirana.
Nderupi rubatsiro rwamungakumbira pari nhasi tichitarisana nevashaya nevakuvara?
Rubatsiro rungangodiwapo nderwekuti number one, vanhu vakwanise kuviga hama dzavo. Chechipiri, vanhu vawane chekudya. Chechitatu, vanhu vawane pekugara nemedical equipments. Vanhu havana kwekuonekwa max-rays, vakakuvara hakuna max-rays, vakakuvara hakuna mishonga. Zvinhu izvozvo zvese zvinoda kuti dai vanhu vabatsire.
Vanga vari nhengo yeparamende inomirira dunhu reManicaland pasi peproportional representation amai Linet Karenyi veMDC vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano re-European Union razivisa kuti richange richipa Zimbabwe mari inosvika 3.5 million euros ichashandiswa mukubatsira avo vakatarisana nedutu mupengo recyclone Idai. Britain inotiwe ichapa Zimbabwe, Mozambique neMalawi mari inosvika mamiriyoni matanhatu emapounds ichashandiswa kubatsira avo vakatarisana nedambudziko rakabva mudutu mupengo iri. Vamwe vechidiki vari kubatanawo neveruzhinji mukuunganidza mbatya nechikafu zvichaendeswa kune avo vakawirwa nedambudziko. Vakuda Musasiwa wekambani yeFresh in a Box vanoti vari kushanda nevedzisvondo mukuunganidza zvino zvichapiwa vanhu kuchimanimani nedzimwe nzvimbo dzakabatwa necyclone Idai. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu kambani yedu tunoita madeliveries, tunodeliver zvinhu zvakati wandei wandei kune dzimba dzevanhu muZimbabwe mune Harare especially Bulawayo. Saka nekuti mota dzedu dzinenge dzichifamba famba kudhara, tati tibatsire vamwe vedu vari kuda kupa, pane zvipo zvakawanda zvinofanirwa kupiwa nekuti kune vanhu vari lot of need vari kuchinanyimani yenuana mutare areas wee vakaaffectwa necyclone Idai. Saka isusu nemapata achiita mabasa edu nhasi tachiosotitegera vanhu achitifonera tokwanisa kufamba famba nemota dzedu tichionga zvinhu zvavo zvavari kuda kuti tipe vanhu. Saka vanhu vanga vachitipa magumbezi, chikafu, hembe dzavanga vasade nokuti zvinhu zvakadaro ndozviri kudiwa kuti vanhu vatise vabatsirikane nokuti vanhu vamwe vanhu vakarasikirwa nezvinhu zvese. Saka tachida kungoti maZimbabwe dzabatwa zvaita sei topak tokwanisa kupowo vamwe vedu zvekupfeka, zvekudya, zvekufuga. Saka ndozvatachiita nhasi tachifamba famba tichikolekta magumbezi zvakangodaro daro. And tinotenda nokuti vanhu vari kupa stereke tiri kuona vanhu vakabatana.
Zvinhu izvi zvamuri kuunganidza munenge muchizoenda nazvo kupi? Uyezve hamusi kuona here vamwe vachida kuvhunza nenyaya dzemapato kana zvematongerwo enyika pakutakura zvinhu izvi?
Aiwa, isusu pakutakura kwatiri kuita tiri kungonoga kwese kwese. Hatina basa kuti uri muKristu, uri muMuslim kana kuti uMuhindu, uri weZanu, uri weMDC. Aiwa, hatina basa izvozvo. Nguva inoendeye kuti tiri kuda kuti tibatane tikwanise kubatsirana. And so far pakunonga nonga kwatiri kuita zvinhu vanhu vese vari kungoita zvovari kungotenda kuti maita basa manazotora, vamwe vanenge varasikirwa nepetrol, vamwe vanenge vasina, vamwe vanenge vasina transport. Saka isu tingobatsirawo kuti tiite sei tibatsire kuti tibvise zvinhu kudzimba dzevanhu toendesa kuHighlands Presbyterian ndokwa necollection center yevanhu vese vari kukolekta zvinhu. Tiri kukolekta tichisiya ipapo zvoparadzwa, zvoseparetwa, zvoiswa pamatrucks. Matrucks acho mamwe atobva nhasi aenda achienda kwamutare nhasi kuHighlands nhasi. Saka vanhu vakawanda vari kupa insect ukatina kuHighlands Presbyterian izvozvo kune raini kuu hombe yevanhu varida kupa. And zvinofadzwa kuti takuonawo kuu Zimbabwe yevanhu varida kupa kwete vanhu vari kutsvaga petrol.
Ungataure kukurudzira nyanya vechidiki vangada kuwanikwawo vachipa kuchiitiko ichi?
Munoziva pane vanhu vakawanda vanenge vane zvinhu zvemaodrop avo zvasakwane, zvimwe zvasade zvokudhara nese mamwe matresuit echikoro amusapfeke. Zvinhu zvakadaro zvinogona kutobatsira umwe munhu arasikirwa nezvinhu zvese mufungi. Saka kana muchida kupa munogona kutifonera tinovazotora zvinhu zvacho toendesa kuHighlands Presbyterian. Kana muchikwanisa kuendesa mega zvinhu zvakangonaka futi chinsita akati yandinoziva inini musoro wangu kune kuavho ndeku one church behind bon mashe munogona kusiya ipapo tomubva zvinhu kubva ipapo kana kuenda paHighlands Presbyterian.
Vanga vari vakuda Musasiwa vekambani yeFresh in a Box vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika chiuru muMozambique vari kutyirwa kuti vanogona kunge vakafa zvichitevera dutu mupengo recyclone Idai iro rakarova nyika iyi, ukuva vanhu vanodarika mazana maviri havasi kuzivikanwa kuti varipi. Malawi inonzi iri parumananzombe nedutu mupengo iri, uko kune zviuru nezviuru zvevanhu vasisina pekutangira zvichitevera kurohwa kwakaitwa nyika iyi nedutu mupengo iro rakakonzera mafashamo emvura kuchamhembe kwenyika iyi. Vana muzvinafundo, vana chiremba pamwe navana mukoti vari kuratidzira muAlgeria kusafara kwavo, uye vari kukurudzira mutungamiri wenyika iyi vaAbdulaziz Bouteflika kuti vasiye basa ravo panguva iyo pari kutyirwa kuti mutungamiri wenyika uyu angangowedzera kutonga kwake nyika iyi mushure mekutonga kwematemu maviri. Nyanzvi munyadzo zveupfumi dziri kuyambira kuti zvino munyadzo zveupfumi zvichatonetsa kugadzirisa mushure mekunge nyika yawirwa nedambudziko ranga risina kutarisirwa redutu mpengo Cyclone Idai. Dutu mpengo iri rakarova kunzvimbo dzakawanda kuManicaland, vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu, vamwe zvirimwa, zvipfuyo, zvikoro, migwagwa uye mazambuko. Dutu mpengo iri rakaparadzawo magetsi uye michina yenhare. Nyanzvi munyadzo zveupfumi dzinoti kugadzirisa zvose izvi panotoda kuti nyika isunge dzisimbe. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti wandu wevanhu varasikirwa neupenyu hunogona kukwira kana kutosvika pavanhu mazana matatu chaiwo.
Ma certified deaths and confirmed huchiri pa 98 asi pane zvatiri kunzwa zvatisatisa konfirma namba dzichakwira chaizvo idzodzi. Tinganyanya kuspekuleta zvakanyanya but pane chance yekutosvika kuma 300.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vanzi nehurumende vatungamire urongwa hwekubatsira vanhu kumanicaland, vatenda nhasi kuti zvichada mari yakawanda kugarisa zvivakwa zvakaparadzwa nedutu mpengo iri. Mukuru wecivil protection unit vaNathan Nkomo vaudza Studio 7 kuti vari kuedza nepose pavanogona kuti vasvike kunzvimbo nhatu dzakanyanyobatwa nedambudziko kuti vabatsire vanhu nechikafu nemishonga.
Tine vagari vemaruwa imomo ari kungotibetserawo vamwe vachitiperekedza. Kana pane vamwe vachiperekedza zvinhanho zvinogona kuita makumi mana kusvika patariko zvino.
Nzvimbo nhatu idzi dzinoti Ngangu, Risutu uye Mutambara. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari sachigaro webhodhi reZimra vaKalisto Jokonya vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumanicaland uye panoda rubatsiro rwakasimba kubva kune vekunze.
Nyaya dzedu dzeinfrastructure dzatokurara zvikuru. Panotoda mari dzakawanda zvekutoti kana hurumende nhasi yaisa 50 million yekuti itopinda igadzirise ikoko. Chatora nguva yakati kuti kuti zvinhu zvifambe. Ende ndosaka muchidzwa mazuva mazhinji chiti isusu masanction akaipa muZimbabwe, masanction akaipa anoafekta vanhu vepasi achisiya vapadenga. Saka zvichatonetsa, zvinenge zvichitoda mari yakawanda kubva kunze.
Asi America inoti haina kutemera Zimbabwe zvirango asi kuti vakuru vehurumende vanotyora kodzero dzevanhu. Vaimbova gurukota rezvemari uye vari nhengo yeMDC vatendai biti vativo zvichada mari yakawanda kugadzirisa zvakaparadzwa nedutu mpengo iri.
Nyika ina disaster management. Zvikoro zvakadai zvakavharwa, vanhu vakanzi ibvai kwamuriko uko particularly kumalowlying lands. So tine hurumende inongoresponda kuma disaster isingape priority kune vanhu. Sezvo ndataura muparliament nhasi zvinonyadzisa kuti CPU, Civil Protection Unit, yakangopiwa 3 million chete mubudget rea 2019. Yeti tiri kuziva kuora kwakaita mabridge iwayo neinfrastructure. Zvichada mari inosvika iyo, at least $500 million we will be able kuisa kugadzirisa mabridge, zvikoro nedzimba zvakadonha.
Asi vabiti vanoti hurumende inenge iri kuremerwa nemutoro uyu zvekuti inotoda rubatsiro kubva kunze kwenyika.
Akutoda kutsvaga rubatsiro nekuti taudzwa isu nhasi navaJulai Moyo kuti hurumende yaisa mari inoita 50 million. 50 million mabhonda aya.
Nyaya iyi yabva yaitawo mwana atsva dumbu amai vatsva musana sezvo nyika yeMozambique inoshandiswa neZimbabwe mukupinza zvinhu kubva kudunhu reBaira rinosvikira Ngarava yakaparadzwawo nedutu mpengo iri. Asi gurukota rezvemhando dzemoto varugare gumbo vanoti havo mafuta ekufambisa dzemotokari haasi kuzoita mashoma nekuti anoshandisa pombi kubva kuMozambique uye pombi iyi haina kukanganiswa zvakanyanya nedutu mpengo iri.
Mafuta edu isu atinotora semuZimbabwe anopinda munyika yeZimbabwe haana kuva nechakanetsa chakakanganiswa nedutu iri. Kuvanofungidzira kuti vangakwanisa kutanga kupomba havo kubvana kumusi wechina hapana chinenge chakashata maerana nouwandu hwamafuta atinawo isu munyika.
Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa neZuro vakatiwo chibage chiri matura chinofanira kuti chipiwe vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri. Iri rave dambudziko zvakare kunyika sezvo United Nations yakagara yatozivisa kare kuti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu muZimbabwe vanoda rubatsiro nenyaya yenzara yapfunya chisero munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanhu vakasangana nedambudziko remafasha muemvura kumatunhu echimanimani nechipinge vari kuchema chema nenyaya yekuti vavanirwe zvekudya, zvekufuka uye mishonga kune vanorwara. Mutoro wedu Nauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vatatenda munarwo vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti vana vachange vave kufamba mitunhu mirefu kuti vasvike kuchikoro sezvo zambuko raishandiswa rakaparadzwa nemvura.
Iri dambudziko rawira munhu wese. Pekutangira chiapo ndopandisingazivi. Tinotongochemawo nenyika nevanhu vese kuti tione kuti pane rubatsiro rungabatsire vari trapped mumisha umu. Vanhu havasina misha pekugara pasipo. Dambudziko guru nderekuti toita sekuti tivige vakashaika. Chekutanga tinofanira kukoshesa vanhu vakatisiya ndovatoda kuti titise tivige tozoona kuti zvekugadzira zvinogadzirwa zvigadzira. Ndofunga ndozvingaita kuti tiende mberi sevanhu.
Vatenda ichikuti vanoti mabasa evakawanda akanganisika nekuti vemichovha vanenge vasisina choviri, ukuwo vemisika vanenge vasisina vanovatengera zvinhu zvavo.
Nhamo inhamo. Kana nhamo yadaiso yakutoda rutsigiro rwehurumende kuti rungatangire papi ruchiguma papi. Uye isu semadzimambo tarasikirwa zvikuru. Nharaunda yega vanhu vakafa nenzira iyoyi zvinoshupa sere. Saka ndizvakuda kuti mimi nani nani tise pamwe chete toona kuti totangira papi. Vanhu havangaitwe sei kuti vachengetedzwe.
Ishe makumbi vekubhuira vanoti hurumende inosungirwa kuona kuti vanhu vabatsirwa pachine nguva.
Vana vechikoro maECD aipfuura neapa achienda kuchikoro. Saka izvozvi zvaakuchanisa rodhi hombe. Rodhi hombe vane problem nekuti ndo rine mahead vehicles. Saka taakutyira upenyu hwavana vedu. Especially kana kwechinaye kudai. Zvinenge zvaakutotyisa. Kana pakliniki pari padhuze. Taikurumidza kuti kana munhu akarwara todii tobatsirika. Saka izvozvi izvi zvaakutotinetsa. Nenyaya yemvura iyoyi. Kana kumba kwangu inini kwakatoitawo disaster. Apo pakona apo. Andisi kutombogadzikana. Pakona ipapapo. Panhu zvokuti mukapaonawo munotoona kuti hapana kumira mushi. Panotoda rubatsiro rukuru.
Mashoko aya atsenerwa naishe nerupiri vekubhuira zvakare avo vange vari kushanyira nzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamo emvura kuchimanimani.
Vatokumbirawo zvehurumende tatambudzika muno mwatanganda mabhuriji akapere kuerera tafawo nekutenderera. Vana kuchikora vari kutambudzika nekutenderera faneka vaya vanobve kuretu vaya. Dai zvakasikawo ka. Vatitungamirirawo vemaonini vahurumende.
Mumwe mugari wenharaunda iyi vaisa uchimange vanoti vanoda kuti vabatsirwe nezvekudya zvekupfeka pekugara uye kuti vanhu vakashaya vavigwe zvine chiremera.
Zvingadiwa kuitwa nehurumende kukurumidze kugadzire mabhiriji kuti vanhu vaone kudarika uye chikafu chione kusvika. Nekuti tikaregera kudaro vanhu vanofane nzara. Hurumende inofanira kukasikira kuone zvekuita.
Mugari wekutanga ndakudunhu rechipinge vashugasigauke vanoti vari kurwadzikana zvakanyanya nezvakaitika. Zvichakadai gurukota rinoona nezvekurima vaiprince Shiri vaudza vatori venhau nhasi kuti uwandu hwevanhu vashaya nekuda kwemvura yemafashamo nedutu mupengo wasvika pamakumi mapfumbamwe nemasere. Mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa avo vari mamutare pari zvino vari kutarisirwa kushanyira chimanimani nechipinge. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Vateereri, musakanganwa muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na8pm kuti tiri kutarisa dambudziko remafashamo emvura akasiya vanhu vakawanda vafa uye mazana nemazana evanhu asisina misha. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti vanhu vafa kusvika pari zvino vava makumi mapfumbamwe nevasere. Vamwe vevanhu vakafa vanonzi vari kudivi reMozambique, izvo zvichaita kuti uwandu hwevanhu vafa hudarike pahuri iye zvino. Britain nemamwe masangano vobatsira Zimbabwe nemari yekubatsira vanhu vakavirwa nedambudziko remafashamu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka yana mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya minasita Ndekile Mhlanga.
Soko isika tisenda bakuvi.